mukurano nana zvokukurudzirwa kweutano munorimational and ways vaGeorge Kabondo vanoti uwandu hwevanhu vakarumwa nembwa dzinofungidzirwa kuti dzine chirwere cheimbwa mupengo hunopfuura chiuru nemazana matanhatu nemakumi mana nevasere. Vakabondo vanoti vanhu vakarumwa ava vakawanda zvichienzaniswa nechiuru chine mazana maviri nemakumi mana nevasere vakarumwa gore rapera. Vakabondo vanoti chiri kunyanya kutyisa ndechekuti vanhu vakawanda vevakarumwa vakarumwa nembwa dzisina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Vanoti izvi zvinoita kuti bazi ravo rirasikirwe nemari yakawanda sezvo vachimanikidzwa kurapisa munhu anenge arumwa sezvo mishonga yacho ichidhura. Munhu anenge arumwa nembwa isina kubayiswa anobayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Majekiseni aya anotengwa madhora zana nemakumi maviri emadhora. Kana munhu akarumwa zvakaitisisa anobayiwa majekiseni manomwe ayo anotengwa nemadhora mazana maviri nemakumi masere. Vakabondo vanoti bazi reutano riri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa idzi.
Zvinoreva kuti imbwa dzisina kumbara kudzivirirwa chirwere chembwa mupengo neimbwa dzatisingazivi kuti dzakadzivirirwa here kana kuti kwete dzakawandisa, zvichireva kuti isu sebazi rezveutano munhu akarumwa nembwa ine that status takutomupreventa kuti asabate chirwere cherembisi as compared to previous year. Although we had mafigures akakura but most of them they were vaccinated. Kana dziri vaccinated we just age vanhu kuti vageze chironda chacho torapa chironda chacho, but kana isiri vaccinated which means munhu yatoyana kutodzivirirwa.
Vakabondo vanoti chirwere chechimbwa mupengo hachirapike sezvo chichikonzerwa neutachiwana.
Rebhizi inokonzerwa neutachiwana unonzi vhairasi. Saka zvini vhairasi haiwanzokurapika. Saka the moment yabata imbwa, imbwa kana yatanga kuruma vanhu which means inenge yatova nechirwere cherebhizi. Saka ikaruma munhu, munhu akatanga kurwara nechirwere cherebhizi anotofa. Hapana rivhesi, tokwanisa kudzivirira chete munhu asati atanga kurwara, but kana atanga kurwara hapana chatokwanisa kuita, munhu anotofa.
Bazi rezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinokonzerwa nemhuka rinoti riri kusvikanawo neuwandu hwembwa dzisiri kubayiswa majekiseni. Mukuru webazi iri vaJonathan Charuke vanoti nekuda kwekuti vanhu vari kunyanya kurumwa nembwa dzisina varidzi vane urongwa hwekuuraya mbwa dzose dzisina varidzi dzinowanikwa dzichingofamba-famba mumigwagwa.
So last week we had a meeting some follow-up yekuti tinoda kuti chitevera manje tiende tinoti imbwa dzese dzatiri kusangana dzichifamba especially mamheru tinonofuura vatichiri imbwa dziri kuruma vanhu hakonezvisititi asizvo.
Asi vanomirira kodzero dzemhuka muchinhoi vamenadi munyaka vanoti havatambire danho rekuuraya mbwa dzinenge dzisina kupigirwa kana kusungirirwa. Vamunyaka vanoti mbwa dzinobva pamba zvikuru sei mumadhorobha nezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira kutevera imbwa hadzi, kutsvaka zvekudya pamwe nekuda kumbofamba-famba pakatambanuka sezvo nguva dzakawanda dzinenge dziri mumafenzi.
Zeni zvimwe zvinhu zvinoita sekuti imbwa dzibude kunze mayadhi yedu yemalocations maduku 300 square meters 400 square meters the biggest mahidden city. Saka imbwa inoda kutwasura kufamba-famba nayo ende vanhu vazhinji isu vechitema zvokufamba nembwa hazvisi zvinhu zvakajairika. Saka imbwa inongova kuti ikawana mukana iwoyo inobuda ichiita sei ichimbotenderera tendera kutwasura twasura chii. Then the other thing is imbwa mikone ikanzwa imbwa iri pahiti inotobuda nyange iwoyo yakareba sei ichimhanya kuti iendese sei inotsvaga hadzi inenge iri pahiti. Saka ndinoona danho iroro richikwanisa kutinetsa kuti tinyatsoti shuwa-shuwa imbwa iyi stray dog or haisi.
Vakabondo vanoti vanhu vanokurudzirwa kugeza chironda chekurumwa nembwa nemvura ine sipo kana dota vokurumidza kuenda kuchipatara. Vakabondo vanoti zvakakosha kuziva kuti imbwa inenge yaruma munhu yakabayiwa here kana kuti kwete.
Munodyana kugeza pachironda pavanenge varumwa nejako kana nembwa nesipo kubvisa utachiona watofungira kuti unenge uripo unokwanisa kupinda through chironda chiya. The next thing is kuenda kuchipatara kunoonekwa.
mumwe wavo akamborumwa nembwa akazvirapisa asina kuda kudomwa nezita anoti mutemo unofanirwa kusimbiswa kuti vose vanochengeta imbwa vadzichengetedze padzisingabude dzichiruma vanhu.
Mutemo chaiwo wakalatisa iyezvino wenyaya yembwa idzi bhozi dzinge dzingofamba bhozi mbwa iyanga iri murodhi inge aifambafuti murodhi asi yakamboya chinduruma yabudachi mugedhe mavo vakasiya gedhe rakavhurika handisi mwana.
Munhu akarumwa nembwa ine chirwere chechimbwa mupengo akasarapwa nekukurumidza anorwara nechirwere ichi kwemazuva manomwe kusvika pamazuva gumi obva afa nekuti chimbwa mupengo hachirapike. Nyanzvi munyaya dzechirwere ichi dzinoti imbwa dzinowana chirwere ichi kubva kumakava anogara musango. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Ata Chigoriwa.